Takaenda okudare tichimirira vadzidzi pareporting mushure mekunge vakuru vanotungamirira reporting administration vakanga vachidemanda kuti fees inge ichibhadharwa nemari yekunze inova yekuUnited States of America. Ndo yakanga vachida kuti vadzidzi vabhadhare nayo vasingade mari yedu yemunyika ino yeRTGS. Ndo yakanga vachiramba.
Vakuru vechikoro ivo vaiti kudii nezvenyaya iyi?
Patakaenda kune vakuru vechikoro tichida kuti tivabvunze tinzwisise kuti nei vachida mari yekunze chete, havana kukwanisa kutipindurawo mubvunzo uyoyo ende havana kukwanisa kutipo clarification yekuti wai zviri kuitwa sokudaro. Chavakakwanisa kutiudza ndechekuti havakwanisi kutipindura mibvunzo yedu nekuti hatina kunge tasarudzwa neadmini yavo kuti timirire vadzidzi.
Pamakaenda kudare, zvikonzero zvamakapa ndraiva zvekuti kudii?
Sezvinotaura nemiso for tertiary education iyo inoyo inogazeta mafees edu inoti mudzidzi anokwanisa kubhadhira mari neashandisa mari yokunze kana yenyika ino yeRTGS. Ende uyezve tichitarisa kuti isu sevana, vabereki vedu vazhinji vanenge vachishandawo mugovernment vachitambirisko mari yenyika ino yeRTGS.
Dare iro rakati kudii uyezve makatambira sei mutongo uyu?
Dare rakaiswa mutongo wekuti chikoro chinofanira kutambira mari yenyika ino yeRTGS kana vadzidzi vachinge vachida kubhadhara fees yavo. Mari iyoyo inokwanisa kushanda sezvinotaurwa neMinister of Financial Education. Mutongo uyu tinoona kuti uri kutambirwawo zvakanyanya nevadzidzi. Vadzidzi vari kufara nemutongo wakabva kudare wokuti tinokwanisa kubhadhara fees yedu nemari yemunyika ino.